nhasi tangati nemutambo watachiita webhora wechidiki nenetball kuBulawayo, tichitenda vechidiki vakanorejesa kuvhota nekuti patakatanga takataura kuti mayouth tichatanga tournament yekuti vanhu varejesa chivakurudzira kana varejesa team yenyu mese muri 11 kana kuti 15 moya nemasipe monyeresa team mozokwalifya kuti mupinde pamitambo iyi. Saka nhasi tanga tine final mutambo tichiwinisa vechidiki maprize kuti vaatende vachiona mutambo. Munhu wese wechidiki wanga wakarejesta, saka tinoda kuti tikurudzire vamwe vasati varejesta kuti vaende kumaofisis ezek akasiyana siyana ari munyika kuti varejeste kuvhota, nekuti mitambo iyi tinoita kuti tikurudzire vechidiki, tikurudzire vanhu munyika kuti tigadzire zvinhu zvese zviri kunetsa munyika. Zvinoda kuti vanhu vave vakanyoresa kuvhota.
Chii chasvitsa kuti munge muchitora danho irori rekuita mitambo sebato?
Izvi tazviita nekuti takavimbisa vechidiki kuBulawayo kuno kuti ukanorejesa kuvhota tichaita mitambo yatichiita yakasiyana siyana yatinenge takupa vanhu mibayiro yakasiyana siyana. Saka nhasi we fulfilling one of our promises to the young people in this part of the country. Ndosaka muchiona vabuda neuwandu vachiuya kuzotamba uye vachikurudzira shamwari dzavo. Munoziziva kuti takatanga chironga chinonzi 1+5 kuti kana varejesta tora vako 5. Saka ndosaka vachikontinua. So iyi mutambo iyi haisi yekumisa kuti vandorejesta, asi ndeyekukurudzira kuti vachitamba vachimwa mvura vachimwa madrinks vachizogona kuti vatore vamwe vavo, mumwe nemumwe obata vake 5. Ndiyo yatinoti 1+5 campaign yatakaloncha tikufamba nayo mugore rino taakupedzisa chirongwa chevota registration. Maita basi.
Mitambo iyoyi yakadai inobatsira nenzira ipi bato renyu reCCC pamwe nevechidiki ivava?
Vechidiki munyika muno ndo vari kunyanyotambura. 97% yevechidiki havana mabasa, vari kurarama upenyu hunonetsa. Vechidiki ndo vari mavictims eunderdevelopment iri munyika. Ndosaka tichitaura kuti kunze kwekusvera muchiita semadrugs kana kuti muchiswera makavata, uyai titambe bhora tokurudzirana todzidzisana nyaya dzekuti nyika ino inogadzirwa sei. Munoziziva kuti youth is the major demographic dividend. Ndo vakawanda munyika muno, asi ndo vasiri kubenefita, upfumi huri kubiwa.
Mitambo iyi yakanangana nevakanyoresa kuvhota vari nhengo dzebato renyu chete here kana kuti muri kungoitira vechidiki vese?
Iyi mitambo iri kubvumidzwa munhu wese, kana uri wezanu kana ndu kana CCC, as long as wakarejesta kuvhota, because tese sevanhu vezimbabwe tinofanira kugadzira nyika. Haisi nyaya yebato, inyaya yekuti munyika muite shanduko. Vezanu vari kuda shanduko, veCCC vari kuda shanduko. Saka zvese izvi tichikurudzira vechidiki, tichikurudzira vanhu munyika kuti haisiri nyaya yebato yatikusangana nayo ya 2023, inyaya yekuchinja upfumi, inyaya yekuchinja upenyu hwevanhu.